Vanhu ava vakaungana paurongwa hwekucherechedza zuva remagamba uhwo hwakaitirwa paHeroes Acre neZuru. Hama neshamwari dzaienda pamakuva ehama dzavo vachitaura mabasa akaitwa nemagamba aya areri paHeroes Acre, vachitaura kumucheto kwehurongwa uhwu. Hanzvadzi yemuchakadzi Samuel Parinyatwa, amai Mary Shoniwa, vakati vainzwa kufara kuti hurumende iri kucherechedza mabasa evanhu vakafa vachirwira rusununguko rwenyika. Amai Shoniwa vakatiwo vacharamba vachinamatira Zimbabwe kuitira kuti Musiki aramba achitungamirira mune zvakanaka.
Zuva ranhasi izuva rakanakisa, izuva iro tichikumbira kuna Jehovha Mwari kuti atitungamirira atiropafadze. Asi Jehovha Mwari aita saizvozvo, saka tiri kumunamata kekare kuti endererai mberi, nyika yedu isununguke, toda nyika itsva. Tizotiuya kunamatira. Amen.
Mumwe weyavo vange pachiitiko ichi vaPatrick Mangena vakashamiswa pavakabvunzwa neStudio 7 vakaratidza mufaro vachiti munhu agara kwenguva yakareba achida kutaura neStudio 7 asi zvisingaitiki.
Watafara seregi nasiriva zuva ranhasi ndauya kuzoona grave romukoma wangu Aspect Nikita Mangena, uyezve nokutaura mubroadcasting. Nhanzvazuru ndichasangana navanhu vebroadcasting ndikataura navo, ndafara sereki zvanhasi. Hamene nokuti vanombosiva kupi, hai, ndanzwa kufara chaizvo.
Munin'ina wamuchakabvu Peter Clever Musanhu Worutaniri, vapo Musanhu Worutaniri, vakati zuva remagamba harisi zuva rekubvunzana zvikereti, asi kuti izuva rekucherechedza nekuremekedza vanhu vakasunungura Zimbabwe.
Saka izuva guru ratinorangarira magamba ose akafira nyika ino, tisingatasi kuti kutasa munhu umwe chete kana kuti mhuri imwe chete, asi tinotasira senyika yose inorangarira basa guru rakabatwa nevakomana nevasikana. Saka isusu mupfungwa dzedu zuva ranhasi tinoricherechedza sezuva guru, zuva ratinoremekedza kurusa, nokuti rufaro rwatiri kuona rwese nevavanhu vanese ari kufamba kunyika ino yeZimbabwe rwakabva kumagamba iwayaya. Dai panga pasina iwo tingadai tirihozhwa nanhasi tichingotambura tichingoonekwa ndondo. Saka tinotenda nebasa guru ravakaita. Saka zuva ranhasi harisi zuva rokubvunzana zvikwereti kana kuti rekutwaridzana kana kutaurana zvakaipa, izvo rekuti tinda kurangarira.
Mudzimai wamuchatavu Ken Kala, amai Sikumbuzo Mukala, vakatiwo Heroes Day inhoroondo ichagara ichitaurwa nekusingaperi pamusoro pezvakaitika kuitira kuti Zimbabwe iwane rusununguko.
This day is very important kumazimbabweans, not to me on but kumazimbabweans as a whole, because it is a history of the country. Abantu bafunda ukuthi kwenza sihlale sisazi ukuthi what happened in the past for our country, to know ukuthi kulabantu abacommitted ngelizwe labo. We now call them heroes. That's why we are here today.
Apo hama neshamwari dzaienda pamakuva ehama dzavo vachitaura vakaungana pamakuva aya. Studio 7 haina kuona munhu akaenda kunomirawo pamakuva evanhu vaviri vanoti Sabina Mugabe, hanzvadzi aimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, pamwe nepaguva remudzimai wava Mugabe wekutanga amai Sally Mugabe. Zvichienzaniswa nemakore apfuura, uwandu hwevanhu vaive kuHeroes Acre neZuru hwaive hushoma zvichienzaniswa nevaiveko gore rapera, asi neZuru kwakanga kwakazarisa mauto nemasoja kudarika mamwe makore. Ndakamirira Studio 7 kudatino Heroes Acre muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.